Zvaitika paweekend apa ndakafonerwa neofice of parliament achiti ini ndainivatwa nepresident wesenate kuti tiinze kunoona kuona president on an issue yestanding rules and orders yecommittee yatinosenza tese inini nemaleader of houses nemaof all houses. Saka ndakangofonerwa naofficial ndikati hazvaenze zvikaitodiwa naei asina kutobvaudzwa nobva ndaenda kuparliament early ndikatopinda mubhazi nevamwe vanga vachienda obva ndasvikako. It was a process inotova mustanding rules and orders ndasina kutomboiverenga standing rules and orders rule 11. Saka ndokubva paitwa process yokureceiva maspeaker napresident nokubva vamunanga kwavaoutlina nyaya yekuti what does respect parliament do in terms of acts of parliament in terms of electoral playing fields achiti we must look at the laws again in terms of what's happening. Akataura futi kuti tofanira kutaura around the economy to improve the economy because it's not performing in ease of doing business. Akati chata austerity ndeyekuti tigadzirise upfumi hudzoke. So it was parliamentary duty yandaenda. I didn't know pane zvaitika but pandazobvako ndosvika kusheraton vafanira kuda kutondirora ndatotadza kuenda kana kuhearing ukoko ndanzwa kuti kwai vanoda kundirora zvozvino vanondiroveri vakomana ivo vari mustanding committee.
Asi manga mataura here nevamwe vemubato kuti muri kuenda kustate house kwacho?
But ndangoendaizwa neparliament we've been going to my functions the parliament. Is it about state house or about the function yandandishimambira? Handina wandinotaura ndiri vice president. The only president wevo handingatotaura naye ndi president.
Asi manga mavasuma here vachamisa vacho?
Handizokuvasuma ndakaudzwa kuti iri kuenda on behalf of the president of the senate. Tinoenda kumafunctions akasiyana-siyana. Handizozvizwa kuti mubvunzo wenyu wakanangana nei kuti ndaifanira kusuma.